zvamunoudzwa nebato reAtuzi Manyepo eMandiriri, varedzi vedu vari muzvikoro vose vari kuya kuchikoro. Isu chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo Studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neAtuzi. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo AtuZi mamembasi chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo, zvokuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varayiridzi vari kuita sitini. Varayiridzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna Gumi Guru naMbudzi. Sekuona kwamakaita maresults eA-level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%. Saka isu tiri kuenderera mberi, vamwe vachingohukura.